mubunzo mumwe chete mwari undiudze ndoda kuti undiudze pandimira chaipo saka ndati sei sei po mama Maria kachema zviyadzasa raverwa zvikanzi zvau.